manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 18/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Padhaki yataitirwa rusha kwemwedzi mitatu mina yapfuura. Vanhu vakasungwa kusungwa zvinonyadzisa.
Musangano weSadak wepagore usvika kumagumo veruzhinji vachichema-chema nekusungwa kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu.
Minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo, mapurisa achakusungai.
Asi hurumende inoti igaroziva kuti vanhu vanoita manyemwe panoitwa misangano yakaita seweSadak Summit uyu. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka nekuda kwekudzingwa muguta nemapurisa nekanzuru. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano weSadik wepagore wechimakumi mana nemana wanga uchiitwa muHarare wapera nhasi Zimbabwe ichitambidzwa husa chigaro wesangano iri zviri pamutemo kwegore rinotevera. Asi vemasangano anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachichema-chema nerekuti kumbunyikidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi munyika. Vaimbove nhengo yeparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo shavangu vaPrince Dubeko Sibanda vanonzi vakasungwa nemapurisa pamuganhu wenyika yeSouth Africa neZimbabwe mushure memazuva maviri vashoropodza kusungwa kwevanhu nehurumende yavamunangagwa padande mutande reX raimbonzi Twitter. Hatina kukwanisa kubata vasivanda sezvo vanzi vanga vari munzira kuenda kuHarare vari muusungwa. Hatina kukwanisa kubata magweta avo asi tabata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Padhaki yataitirwa rusha kwemwedzi mitatu mina yapfuura. Vanhu vakasungwa kusungwa zvinonyadzisa. Mazuva nezuva uchingonzwa kuti nhingi asungwa ve78 veCCC. Zvino vana Prince Dubeko Sibanda marumwe zuro apa kuBait Bridge uko vanhu vakutotya mumaguta. Madhorobha munogara ruzhinji makazara mauto akapakatira zvombo zvinotyisa nemotikari dzekutyisa vanhu zvinzi Sadak zvinoyauya zvinoyaenda.
Chamungati michadzidzwa ndechipi pane zvanga zvichiitwa zvose pamusangano iwoyu?
Kungotaura. Hapana kana chitsva chatinobhonzwa kuSadhaki chatisina kubhonzwa musangano wese wavanongogara vanenge vachingotaura nyaya idzodzo dzekuti upfuga kugara kwevanhu kunofanirwa kusumudzirwa. Vanhu vanofanirwa kugara zvakanaka munyika, vanofanirwa kubudirira. Tinoda kuti nyika dzedu dzibudirire, tinoda kuti nyika dzedu dzitengeserane zvakanaka. Gore negore ndiyo ngoma, ndiyo same, hapana chachinja. Vanhu vari kungononga svosve nemuromo kunyanya-nyanya muno muZimbabwe.
Iro sangano reSadaka harinawo here zvarinoita nenyaya dzamuri kubata idzi.
Sadhaka yacho hapana zvainoita nezvazvo. Vanhu vari kumbunikidzwa kodzero dzavo vachitogadzirira musangano wacho esadhaka iyo. Ndopataitarisirawo kuti pavanouya kuno kusadhaka kuti but umwe wedu amunangagwa. Musangano iyi tinogara tichingoiita gore negore hapana chinoboshamisira apo. Kuongoa kusungireiko vanhu vesava. Zvatinongo misangano iyi tatoijaira iyi tinongoiita wani zvakanaka naka. Asi vakangonyarara sekunge hapana chavari kuziva chiri kuitika. Asi vanenge vachizvizwa zvinobuda muzvivhitivhiti zvinobuda mumapepa nhau vanoudzwa nemaambasada avo anogara ari muno muZimbabwe kuti ndo zviri kuitika.
Zvazvainzi zvesadhaka ichauya zvinhu zvichanaka zvamira papi tichitarisa zvedu ramangwana.
Sadhaka inotoratidza zviri pachena kuti haina kana nehanya nezveugaro hwevanhu nezvemakodzero dzevanhu tinoti mahuman rights, gutsa ruzhinji, democracy, rule of law. Kushanda kwemutemo chande kuti vese vari kusungwa ava hapana mhosva yavakambopara. Kungopomerwa mhosva yekuti wanga uda kupundukira hurumende, wanga uda kuita kusiratidzira kune mhirizhonga umbowo hwacho hwekuti vanga vachida kuronga kuratidzira kune mhirizhonga huripi umbowo hwacho. Hapana, hapana kana umwe chete zvavo watabhohwa. Vamwe vakatosungwa sana namatai kwekwezoyo anga asitoboye muno muZimbabwe macho. Vana Jameson Timba nevamwe 78 vaitove pamba pavo zvavo vachizvifarira zvavo vachigota nyama. Mo vanga vari kutonzi mamuri pamusangano yavanga vasiri. Ko iyo sadhaka yacho ko vanodii kutaura vauya muno muZimbabwe?
Avo vange vari mukuru wekurongwa kwemusangano yeZimbabwe muchandiregerera. Avo vanga vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunare kuHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa nezvenyaya iyi, asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vanhu vachaita manyemwe pamazuva emusangano uyu vachasungwa.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tono, asi vane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mitemo mapurisa achakusungai.
Avo vange vari gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi mumashoko avo kuStudio 7. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka kubva zvatanga kugadzirwa musangano iwoyu weSADC wepagore kusvika pari zvino nekuda kwekudzingwa kwavari kuitwa muguta nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru. Mapurisa akazivisa kuti vanotengesa mumigwagwa ava vasamire pese pese kuitira kuchenesa guta pamazuva emusangano weSADC wange uchitwa muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira.
Aiwa zvakaoma zvakanyanya sereki, zvakakostera vanhu nguva yakareba yekuti vanhu vasagona kuziva kuti toita sei, tove mamuto nekefiwo zvekuti vanhu vaidzingwa mutau nepolisi. Kumavhenda kwedu isusu vanhu vanomira necouncil.
Asika zvainzi guta raida kucheneswa, nditi kwaiuya vaenzi here?
Hazvizi kuti zvazvii zvokuti council kana chii, asi yanga iri polisi yanga ichitovamba nemabhazi vachiimba vachiimba maslogans zvokuimba zvokushoropodza kuti kana mukangoita mistake tikurovai. Saka ndo zvakazvirimo mukati mekurarama nevatengesi vanorarama mumugwagwa.
Kuiwo mapurisa nevekanzuru akusi kuti vanenge vachingoitawo basa ravo here ravanenge vatumwa?
Vamwe vanofunga kuti kana vakaemployiwa somewhere vanofanika vanhu vari kuzviraramira vega senhapwa. Uyezve kureva kuti munyika hamuna mabasa, zvoda kusimudzirana. Umwe munhu akatadza kuba kuenda kunoba akazvitengesera zvizvake ndo vanhu vandomiriri vanogona kutsvaka mari nemaoko avo, kwete zvokubira vanhu. Munhu asinobira munhu ndiye munhu akashata. Mbavha dzakawanda muno kunetsa, asi vanotengesa vazvizvitengesera ndo vatoine mhosva. Mbavha dziri kusungwa dai mabuti acho na ainda com o sugar bafa acho quente com o sugar mafenda
avo vange vale mukuru e sangano re Survival Vendors Union of Zimbabwe va Emmanuel Kwamira vari parunare muarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nasi yaita kurwisa kwayo kwechitatu ichishandisa zombo zveballistic missile kuKiev. Asi vakuru vemauto emUkraine vanoti vakwanisa kuzvidzivirira kubva mukurwiswa uku. Mukuru wemauto uyu vaSerhi Poko vanoti mauto eRussia anogona kunge ashandisa mhando yezvombo zvekuNorth Korea. Asi Reuters haina kukwanisa kuziva kuti zvombo zvashandiswa izvi ndezvemhando ipi. Dutu mupengo reHurricane Ernesto rakapinda muMexico rakapera simba nemugovera richibva nekuBermuda pamusoro pegungwa reAtlantic uko kwarakakonzera kunaya kwemvura ine mhepo yakawanda. Dutu mupengo iri rakamanikidza vanhu vakawanda kugara mudzimba uye vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitatu 23,000 vakarasikirwa nemagetsi. Asi sangano reNational Hurricane Center rakanga ragara ranyevera veruzhinji nezvemhepo ine simba iyi nemafashamu makuru kumahombekombe kweBermuda. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava John Muchenje, avo vanotungamira sangano re4H Zimbabwe Foundation rinokurudzira kuyanana kwevechidiki vanobva kumapato ezvematongero enyika akasiyana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zuva pera tanga tiri kuAmerica kuChicago, uko tanga tiri pamakwikwa angariko, atanga tigungano anga asiri makwikwi zvavo but anga ari gungano, tichitaura tichidiscussa kuti zvii zvingaitwe kuti tikurudzire runyararo mukati mepasi rose. Tinofara kuti 4H Zimbabwe through project yatiri kuita Youth for Peace yatinoti enhancing youth participation in peace building and leadership and national development in Zimbabwe yatinoti kukurudzira vechidiki kubatana nerunyararo mukati meZimbabwe. Tinofara takange tiriko tiri one of the organizations pakatsvaga maorganization ngari 30 ari ma different categories but kwedi ku youth engagement tatirimo mutop 5. Tinofara kuti takamirira nyika yedu mune zvakanaka tikawana nguva yekutaura maringe nebasa ratinoita.
Basa ramunobata iri muri kuwana rutsigiro rwakazara here kubva kumapato ezvematongero enyika?
Pana support yakanaka yatiri kuwana from mapresidents 11 mapolitical parties atataura vari kutibatsira kuti chishuvo chedu chekuti tive neZimbabwe yakabudira iri murunyararo chiende mberi. Uyezve tinofara kuti vanhu veNPRC, mapurisa nemama makurukota ehurumende vana Ministry of Youth vari kushanda nesu zvekare kuti tisanganise pfungwa dzedu pamwe chete kuti tive nerunyararo mukati menyika ino Zimbabwe. So ndiri kuti ungano yakaitwa kuAmerica yanga ine nyika dzakawanda, vana Brazil vanga variko, vana Ghana from Africa nedzimwe nyika dzakasangana dzanga dziripo, tichionesana tichitaura tichisangana pamwe chete kuti zvii zvatingaite sevana vechidiki vari pasi penyika ino yese kuti tive nerunyararo kuti uye nyika dzedzibudire mune zvakanaka.
Tiri kuona kuti muri vamwe vevakapinda mumafinals ecategori yeyouth engagement nechirongwa chenyu cheyouth for peace project. Chirongwa ichi chinoita nezvei?
Tiri vamwe vakapinda mumafinals vakawanikwa vari mutop 5 out of 426 maprojects akasubmitwa takawanikwa tirimo mutop 5. Tinofara chaizvo. Chirongwa chedu ichi donzo racho nderekuti mayouth anova kuma pato wakasiana, leve na taura, tise msoro pamochete, Zimbabwe, novi mbandeedu tese, haina muridzi, ndiema Zimbabwe, every Zimbabwe, ani right, yekuti Zimbabwe, ndiye angu, because we are all Zimbabweans. So tulikuti ngati siyei, ma difference za tinao, marige nema tungere wenyika. We might differ in our political dimension, political views, but we are all Zimbabweans. So what binds us is greater than what separates us. No separate one good in no billing to part A, or B, or C. But I got a pass, no far, ne my youth, and S, in my political parties. Tkatin got a gazre, yatingati platform, yakutiti taure, zvakanaka, maringene, zvematonge rwenyika, maringene zvirunyararo. Nofara futi, takaisa futi ma PWDs, adinoti persons living with disabilities, takaweza mproject yedu, kuti ivavo, vave vanhu vanokwanisa kuwanika vachipromota nenyaya dzepeace, munhu wese arimo.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza pamakauya kumakwikwi aya?
Zvinhu zvatakadzidza zvinhu zvakawanda. Taionawo mastrategies anoshandiswa nedzimwe nyika kumobilize ma youth avo in a positive way, kuti vabatane pamwe chete vachikurukura. Pandinovimba hangu kuti uye chandakafara ndechekuti ndakaona kuti project yedu yanga iri one of the best dzanga dziripo, because mastrategies ataingosangana nawo ndomamwe ataitoshandisa, uye vanhu vakawanda vaitodzidzawo kubva kwatiri kuti this is how you set up my youth structure, this is how you get support from all the political parties. Takaona kuti Prime Minister vanga vari kuve Poland vai emphasize more on nyaya dzepolitical will, especially panyaya dzepeace engagement through my various political parties.
Kwanasi tokumira pano manzwa hurukuru yataita nava John Muchenje vanga vari muno muAmerica kugungano reWorld Justice Challenge. Ndinokutendai vati riri kungamangani nesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sonde rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Yesu simba rangu muri
simba rangu simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri pachirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega. Nasi tina mufundisi Taruvinga vekereke yaJesu vachatipa shoko redu ranhasi.
Magadi hama dzangu kwose kwose kwamuri, ndiri kutenda Mwari nemukana uno watapiwa kuti tishumire vhangeri. Tichadzidza nhasi kubva kubhuku yaJobho 14. Bhuku yaJobho 14 iri kutiratidza pachena kuti inotsanangura pamusoro pezvemunhu akazvarwa nomukadzi kuti ana mazuva mashoma azere nokutambudzika. Ukateerera zvakanaka ukadzokera kubhuku yaLuke chapter cha24 kutangira pavhesi ya44, inotsanangura Kristu achitsanangura pamusoro pekuti magwaro ose anotsanangura pamusoro pezvemwanakomana waMwari akanga achiuya kuzodzikinura vanhu vakanga vakafa, vanhu vakanga vari murima, nekuti vanhu vese vakafa vari panyika panapa. Zvinoratidza pachena kuti vakanga vasina upenyu, because zvimwe zvese zvakanga zvichiwanikwa. Kana mukatarira mari vanhu vakanga vanayo, kwakanga kuna Nabhari uyawo kuzonyima Dhavhidhi akaurawana Mwari paday 10. Takanga tine vanhu vakanga vakapfuma jaya mupfumi anotsanangurwa naKristu. Takanga tine vanhu vakanga vachiporeswa tikaenda kubhuku yamadzimambo Erisha anoporesa Naamani pakurwara kwake. Takanga tine zvizhinji zvakanga zvichiitika, vanhu vakanga vane mari kurwara, vanhu vakanga vachiporeswa, zvekuti kana dziri nyaya dzekuporesa hadziso dzinoshamisa pana Kristu. But nhau dzeupenyu husingapere hwaakativimbisa nechibatiso chaakatipa chamweya mutsvene ndo nhau dzakavingwa naJesu Kristu dzinofanira kuti nyika yose kwese kwese vanhu vazvizive. Nekuti pana 1730 anoti anorega ake kurangara pamazuva ekusaziva, asi anorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Ndava vanhu vari kunzi vatendeuke ava vakafa pachiberekerwe chavo. Panguva iya Adamu naEva vakanyengerwa naSatani akadiscribewa senyoka, kunyange zvazvo vazhinji vachifungidzira kuti inyoka. Saka uchateerera zvakanaka uchaona kuti the manifestation inoratidza kuti munhu uyo akafa inhau yezvinhu zvinoitika. Makambozviona paya kuti ukasvika pane munhu anenge achiti moto moto, kana moto wacho usitoripo, unoona kuti hapana zvinoitika. Bati kana munhu akatsika moto chaiwo chaiwo, unozoona munhu achitanga kujamba pasina munhu ati moto moto. Is the manifestation yesimba rinenge richiitika. Izvozvo it's a sign inoratidza kuti munhu akanga akafa kana mukatarisa muchaona kuti nyika yese vazhinji vanhu vakafa. Nekuti uchaona kuti ukatarira kunzvimbo kwenyu kwamunogara kana kukaita munhu anorwara zvekuti munhu uyu ari kurwara vanhu vari munzvimbo iyeye vanenge vachingofona vakadi aiwa ari nani ashuwa Mwari damutira zvakanaka vachienda. Chinokuratidza kuti vanhu vakatofa havazivi. Ndosaka Jesu akati rega vakafa vavigi vakafa vavo. Musi unobuda murume uyu kana munhu uyu munyama uchaona vachidungamidzana vanga vari kure vari kuUK vachikwira ndege yemushongo wayo vaifanira kungotumira kuti munhu ararame vanokwanisa kuwana mari yebhokisi yekumuisa muguva. Mari yese inounganidzwa ipapo kuti idyiwe nevanhu vanochera guva imari yakanga ichikwana kuti munhu uyu arapiswe. Ndo zvinoratidza kuti vanhu vakafa. Zvese zviri kuitwa uchaona chimwe chinhu chinokuratidza kuti vakafa ndechekuti varega kurapisa uyu varamba nemombe dzavo. Koita munhu anoda kudochata akadondokisana zvake nemukadzi wake vachitsvodana. Unovaona kuti indine mombe indine mubhedha indine 1000 vachibheja kuti vapi havo ava da kundofara asi vanosiya ari paurwere panhovo kuti agone kurarama kuti agonzwa shoko ramwari agoponeswa. Manje Jehovha anozoti munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma zvino kutambudzika kurati havasimainini vako havasini because tozozviziva sei tozozviziva kana taenda kuna 44 dzavagaratiya panobva panzi na Pauro. Zvino nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake wakaberekwa nomukadzi pasi pomurayiro kuti adzikinure vari pasi pomurayiro kuti tipewo mwana bwedu. Saka this one is a lesson inototiratidza kuti isusu takatozodzikinurwa nekuuya kwaKristu. Ndiye akanga achiprofitwa naJobho zvinzi munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva azere nokutambudzika uye ane mazuva mashoma panyika. Ndinokutendai vadikana Mwari akuitei zvakanaka tichaadzidza tichienda mberi kana Mwari achitipa umwe mukana. Panasitogumira pano Mwari akuitei zvakanaka.
Aiwa tinokutendai mudzidzisi neshoko ramatipa. Vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munyesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa svondo rinouya nemusi wesvondo zvakare. Kuruvanoti ngaibviwe paruzhinji ndozva tinoita pa Studio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya
hakuda ni anonzwa muine nitavo kanyuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Ko pachitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Ngatisanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com. Mazvinzwa zvirongwa zvakawanda pano pa Studio 7 tipe kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chechitendero. Munhau dzemitambo kwasara masvondo matatu chete kuti Zimbabwe ipinde munhandare nemurayiridzi wayo mutsva Michael Nees wekuGermany. Veruzhinji vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa kuti Nees abudirire. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekutanga mutevedzeri wemukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdzomusi Makosi Mukwasi vanoti Nees anofanira kupiwa rusununguko rwekusarudza vatambi vake pasina anopindira kusanganisira vekumahofisi evatungamiri venhabvu munyika veZIFA.
Tambudziko ratichasangana naranja kwa kumbira tera gazifuwa nukukazira inawe ma player aje wanuza watu kunisi na timu doku neyese wanumanya kurusa redasu zaavu ma player zaavu ni bora kwa chingwe tisa kutiva chengese wa itimbi sakataida watu wanu wakata zaavu parisu ni wambu nisikwa kusangani ni teknika wa timu ma players afi ni kumarowa tivisi wazifuwa kuma clubs
vanoita zukusamba zavatambi kuzikwata zemuzimbabwe nekunze kwenyika vari kupomerwa mhosva yekupa vararidzi vemahorias vatambi vanenge vachida kushambadza nekutengesa kuti vaonekwe apo vanenge vachitambira chikwata chenyika ichi asi aimbobatsira mahorias chenjerai dhuve anoti chekoru nizi anoda ruremekedzo nerutsigiro rwakasimba rwenyika yese kuti abudirire mubasa rake iro rikusanganisira makundano eAFCON 2025 ne World Cup 2026
kuti basa rifambe coach woga woga anoda chinonzi icho support ngapiwe support kugaz kubva kuna iyo zifa kubva kuma local coaches ma assistant uno wose angori involved muZimbabwe no wose that support
Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anotsinhirawo achiti rutsigiro urwu runofarira kusanganisirawo kuve nezvikwanisiro zvekushandisa zvakakwana uye zvine mari yokupa vatambi kuti vaite basa ravo neshungu.
Chasara zvamaoko manjire edu isisu manje kuti tasapota coach. Kumusapota kwacho akusapotwa necooperative world. If it, you know, Saka Tingango to Kwana National Coach Check. So we needed to support him so that Zimbabwe should go up in Okwansong.
Nees, Arbutiba Jairo Stapera, Oyo, Ivepa Nyangapa Mitambu Miviri World Cup, Ne Losoto, Ne South Africa, Pamwe, Nemakundano, E Kosafa Cup, Ayo Zimbabwe, Yakabuda, Munaronda, Yokutanga. Basa rake rekutanga zvine mutsindo musi wa 6 gunyana apo Zimbabwe yakananga kuNairobi kunosangana neMaharambe Stars eKenya mumutambo wawo wekutanga weAFCON 2025. Totarisa mafambiro aita mimwe mitambo yenhabvu. Dynamos yemuZimbabwe nhasi yarova Zesco yekuZambia 1-0 mumutambo weCAF Confederations Cup uyo watambirwa muBotswana. Chebotswa cheDynamos iyo iri kurairidzwa naLoyd Chikove chakandwa naTanaka Chandirwa mumutambo uyo Dimbare yanga ifarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Dynamos neZesco dziri kusangana zvekare svondo rino asi kuZambia. Kunyange chikwata chenyika chemaWarriors chiri kushandisawo nhandare dzekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvekare. Musangano weSADC wepagore wasvika kumagumo, veruzhinji vachichema-chema nekusungwa kwevanopikisa nevanorwira kodzoro dzevanhu munyika. Hurumende inoti garoziva kuti vanhu vanoita manyemwe pose panoitwa misangano yakaita seweSADC summit uyu. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka nekuda kwekudzingwa muguta nemapurisa pamwe nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bagu.